Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodi basimba
Yesu simba rangu
simba rangu
Yesu simba rangu
unodi basimba
kana ndakaneta
ichitata kufamba ini mari makanaka unodi basimba
Maneru akanaka vatereri ini ndini tanono kawande ndiri mu Washington DC ndichikutambirai mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero ndinoimba kuti makasimba henyu tichangokutarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus icho chapindudza magariro nemaitiro atinoita zvinhu zvizhinji muupenyu nemumabasa mapindiro esvondo nekupira mwari kwanetse wavo nechirwere ichi Nasi tina Reverend Oliver Mandisodza, the Man of Valor, Purpose and Vision Men's Ministry, vatabvunza kuti vari kufambisa sei nyaya dzekupinda svondo nekugara vachitaurirana nevatendi vavo panguva ino.
Ndinotenda muranda washe. Chekutanga isu se MVPV takanga tagara tanguri ta ita basa redu pa social media takanyanya kushanda zvakanyanya ne social media zvekuti hazvina kunyanya kutiomera kutinetsa kuona kuti mushanda watachiita zvashanduka of course pane patayira kuti tisangane hatichakwanisa chechipiri ndinoti kukereke kwatinobata ndiri inini kuEli Pentecostal Church takaona mari wachiita chishamiso chekuti chekutanga takaita sekuti tanga tisina kugadzirira zvakarwadza zvikatibata asi takadzidzawo zvakare kuti tinogona kunamata tiri mudzimba
saka sekereke mafunga kuti munoenda mberi sei
sekereke takatanga nemamwe masangano andinoshanda nawo Christian Network Zimbabwe takatanga kukurudzira nhengo dzedu kuti dzitambire zvanga zvarewa nehurumende kuti pari zvino chimbomirai kuungana kuitira kurwisa denda recovid-19
makapa vatendi venyu kurudziro yekuti panyaya iyi
takatanga kubatsira kukurudzira nhengo dzekereke kuti zvechokwadi ngatiteedzere zvokutaurwa izvi nekuti chidambudziko tanga takutoriona kutanga tina kumira zvakanaka chechipiri tikatangawo zvakare kufambisa masoko ekukurudzira nekuti dambudziko parakauya aranga riine ukasha vanhu vakafambisa masoko anotyisa akawanda akavhundutsa vanhu saka rakava basa redu savatungamiri vemadzikereke vafundisi kuti aiwa ngatiudzei vanhu soko ramwari nemasoko anovapa kushinga saka muchidimbu ndiri kuti takanyanya kushandisa nzira dzekuti todi taakugadzira online cell group discussions taakuita maconferences edu pasocial media tingati Facebook malive streaming nezvimwe zvakadaro saka muchidimbu tiri kuti isusu tiri kuedza nepatinogona kuti tipe kukurudziro kuhama neshamwari dzatinopinda nadzo nevamwewo vanenge vasina kwavari kuenda kuti vawane masoko ekukurudzirwa nekusimbiswa
iko zvino mukatarisa mashandiro amuri kuita nevatendi venyu pane mutsauko upi kubva pane zvamagara muchiita coronavirus isati yasvika
musiyano uripo mukuru chaizvo kana tichitarisa mashandiro atiri kuita kushanda mukereke hazvingorevi kuti tiri kungosangana badzi nekuungana nekunamata nekuparidza tataura zvinhu zvezvine izvi zvatiri kuita kuita kufambisa chekutanga soko ramwari nenzira yekukurukura nekuparidzirana chaiko nekuita zve zvatingati zvataura zvingaitwa pasocial media asiwo tinewo zvimwe zvinhu zvinoita kuti basa rifambe zvakanaka zvoreva kuti patinenge tichironga tikuita misangano yedu maconference calls mazoom maskype maripost atiri kuwana ari kuratidza kuti vanhu vari kunamata zvechokwadi, vanhu vari kunzwisa kuti kune dambudziko ririko, vanhu vari kusenza nemwoyo wavo wese zvekuti isu kana tichitarisa maybe nekuti hatingati strategic planning, kurongwa kwebasa zvingazoitwa, pane kugadzirirwa kuripo kwekuti kana dambudziko rapfuura ticharirama sei tichienda mberi. Saka panguva ino tingati masondo rechishanu tikuzva zvemazuva avedzerwa, tikuramba tichiona vatungamiri vari kufambirana nenguva, nekuona kuti kunyange vasina zvavainazvo, vanhu vari kubatsirana kuti zvinhu zvingakufamba zvakanaka, vanowanawo zviya, vanowanawo zvishoma, vanhu vachigoverana kuitira kuti dambudziko rireruke.
Reverend Mandisodza, mashoko enyu ekupedzisira kuvatendi vatereri.
Izvo zvinhu zvakanaka izvozvo, ngazvirambe zvichiitwa kusvikira tenzi achitibatsira, nekuti kuna vamwe vachange vachikamhina vasingafambi zvakuvaremera wanoda kutariswawo. Saka vanhu vedu tingati vari very very alert and vigilant padambudziko irori kuti tichibatsirana tichienda mberi, asi urongwa hwedu tikutenda kuti Mwari anotiitira zvakanaka patinopera dambudziko iri, tichigadzirira kuzosimudzira patakasiyira nebasa rimwe rinenge ramuka, Mwari vachitiitira zvakanaka. Saka ndingati zviripo zvizhinji zviri kushanduka zvakanakawo zvotibatsira kutasemberi tichienda mberi kwatiri kuenda.
Tinotenda Reverend Oliver Mandisodza veMen of Valor Purpose and Vision Men's Ministry nemashoko avo avagovana nesu. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chezvechitendero chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti morara zvakanaka uye muve nesvondo dzvene.
Simba rangu, yesi simba rangu, mulo ndi pa simba.